Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 4/2023. Makatirira ku Studio 7 nevhenjiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro roramba zvakare chikumbiro chava Job Sikala chekuti vatongwe vachibva kumba. Mamwe makanzura maviri eCitizens Coalition for Change osungwa muHarare mutauriri webato iri achiti
Zvatiri kuziva pari zvino ndezvekuti Councillor Way Ward 27 va Councillor Herbert Gomba vasungwa nemapurisa kuSutherton Police pavanga vachivhura zvibhorani kana kuti maboreholes kuGlenora kwankune official opening yanga ichizosanganisa.
Asi mukuru bazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF anotiwo
munhu wese anongosungwa munyika yeZimbabwe zvichienderana nemhaka romhosva yaanenge apara pamutemo. Zvinei nekuti akapfeka hanzu dzebato rakaita sei. Ivo ndo vanotozvinyadzisa zvavo vanozoti kana munhu achinge asungwa vanotsvaka kuti ndewe.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekuparurwa kwebhuku reBraille kana kuti World Braille Day. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanova zvakare kanzura weWard 27 muHarare vasungwa nhasi nemapurisa epaSutherton Police Station. VaGomba vanonzi vanga vachigadzirira zvirongwa zvezvibhorani nezvimwe zvebudiriro kune vavanomiririra. VaGomba vakambosungwawo zvakare gore rapera kakawanda vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana dzine chekuita neuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa zvizere nezvekusungwa kwavaGomba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Mukuru webasa mune rimwe sangano revakaremara reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kava Mukadi vati bhuku reBraille rinodiwa kuzvikoro zvese, zvipatara, zviteshi zvemapurisa nekumwe kwakasiyana-siyana sekumatare edzimhosva nekuzvitupa kuti vasinga.
Zvatiri kuziva pari zvino ndezvekuti Councillor Way Ward 27 va Councillor Herbert Gomba vasungwa nemapurisa kuSutherton Police pavanga vachivhura zvibhorani kana kuti maboreholes kuGlenora kwankune official opening yanga ichizosanganisa zvakare hurongwa hwekuti vasangane nemaresidents vachinzwa feedback kana kuti zvichemo zvevanhu.
Vari kupi pari zvino?
Pari zvino vakabatwa kuGlenora Police Station. Hongu tatumira magweta ikoko kuti vaongorore nyaya. Satanyatsi kunzwa zvizere kuti mhosva yavari kubatwa nayo imhosva ipi, sezvo munhu anga achingomirira maresidents achingoita basa rake reucouncillor zvakare vanga vaudza mapurisa. Saka hapana mhosva yavapara pane zvavanga vachiita.
Asi tiri kuonawo nhengo dzebato renyu dzakawanda dzichisungwa dzichiendeswa kumatare panguva ino nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino. vamwe vebato renyu vachiti izvi zviri kuitwa nechinangwa chekuda kuti musakwanise kutsvaga rutsigiro, asi ivo veZANU-PF nevehurumende vachiti aiwa munhu anomira nemhosva yake kwete kuti abuda mubamani.
Chatiri kuona ndechekuti ZANU-PF iri kutya zvakanyanya kutu vatungamiri veCCC vasangane nevanhu vachiita vanhu zvavanofanira kuita sevatungamiri vachisangana nemacommunities nevanhu vachinzwa zvichemo zvavo. Pangu pachizofanira kuitwawo zvakare meeting ipapo yekuti vanzwe zvichemo nezvido zvevagari vekuGlenora. Saka patiri kuenda kumaelections kana kuchikusarudzo, ZANU-PF haisi kuda zvamuchose kuti CCC iite musangano nevanhu kana kuti ipire vanhu urongwa hwayo hwekuti tikatungamira kana kuti tikakunda pamaelections ari kuya muna 2023 tichazodei.
Mungati izvi zvakuodzai mwoyo here?
Ticharamba tichingoenda mberi tichiita zvatinofanira kuita, nekuti isusu chinotikoshera kushandira nekuwadzana nekugara zvakanaka nevanhu. Isusu President Nelson Chamisa vakataura kuti donzvo redu ndechekuti tiise macitizens pacenter kana kuti vanhu ngavaende pakati peurongwa hwese hunoitwa munyika kuitira kutigadzire nyika yedu kuti izoshanda zvakanaka, kuitira kuti vagari veZimbabwe kana kuti macitizens aite upenyu hwakanaka.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Mumwe kanzura ari kunzi asungwa anzi Ndivalavmo Makuwerere veward 25 muHarare zvakare. Tichiri kuda kunzwa kuti vasungirwei. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Jonga Kandemiri westudio 7 abatawo mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi avo varamba kuti bato ravo riri kuita chirwirangwe nemapurisa nematare kubata kwiyo veCCC pamberi pesarudzo dzegore rino.
Munhu wese anongosungwa munyika yeZimbabwe zvichienderana nemhaka uromhosva yaanenge apara pamutemo. Hazvinei nekuti akapfeka hanzu dzebato rakaita sei. Ivo ndo vanotozvinyadzisa zvavo, vanozoti kana munhu achinge asungwa vanotsvaka kuti ndewebato ripi. Vanhu vanongosungwa zvichienderana nemhosva dzavanenge vapara. Vamwe vanotosungirwa nyaya dzedomestic violence, kurwisana nevakadzi. Vamwe vanotosungirwawo chikonimani. Vamwe vanotosungirwawo mhosva dzakasiyana siyana chaidzo. Vamwe vanosungirwawo chiland baroni. Vamwe vanosungirwa zvose izvozvo zvinosungisa. Saka zvirekuti munyika mune utongi hwejekerera musungwi vanhu kana vachinge vapara mhosva. Hazvizvozvo zvinoreva izvozvo. Chero kuAmerica vanhu vacho vanongosungwa vanhu vanenge vapara mhosva. Zvakangofanana nokuti chero mubato reZANU-PF vanhu vanongosungwa.
Asi kavangwadi ava vari kuti nhengo dzavo dziri kusungwa senzira yekushungurudza bato iri patariswana nesarudzo kudai.
Hatitarisi kuti munhu wasungwa ndewebato ripi, tinotarisa mhosva yaanenge apara. Saka zvokuti sarudzo dzazonzi kana kwakanyika yakatarisana nesarudzo, vanhu vakapara mhosva havasungwi nekuti zvinozonzi. Zvakanganisa utongi hwejekerere. Ayo handiwo mafambiro anoita nyika iwayo. Handizivi kuti muCCC hurumende yavari kuda kugadzira ndeyevanhu yekuti vanoita wada watonga here. Varoda kuzogadzira nyika isina mapurisa nemutemo here, yokuti vanhu havasungwi kana vachinge vapara mhosva nekuti zvinozonzi vakasungwa vasungirwei zvazvematongerwo enyika. Aivo, regai mapurisa aite basa ravo sebandiko rehurumende rakazvimirira roga.
Mutauriri mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rekutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunare muHarare. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court nhasi raramba zvakare chikumbiro chemumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala chekuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga kunyatsime. Izvi zvakatevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare More Blessing Ali. Aka ndeke chigumi netatu vaSkala vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wadari repamsoro, vasame odeme, vati vasikala vako zero kuburitsi kwa mjeri, vakati vacha zopa suko nzero shuavo munguwa ya vasina kutara. Vasikala, vayenge vako zanyai kudari repamsoro, vashiti mutongi wadari la Major Street, ama itafazi kwa miti, vakanga vakanganisa pa wakatura mutongo kuti munhu anogarashipara moswa, saka nokudaro zvaizo konzera kusagadzika na munyika, kana vakapiwa mukana wokutongo vachibva kumba kwavo, mutevedzeri wemutauro webato reCCC, vaGift Ostalosi Ziva, vati havasi kufara nekunyimwa kwaitwa vasikala mukana wokubhadhara mari yechibatiso, vachiti musungwa agarisa mutirongo.
Nhasi taamumazuva more than 200 vasati vapiwa bheo apa bumiro remutemo rino. Pamunhu wese kodzero rekuti awane bail. Saka zvinoratidza how the judiciary is getting my instructions from politicians. Hatitarisiri sebato kuti kana tapinda muhurumende mapoliticians anofanira kuva above the law kana kupa my instructions kupersecute my opponents nevanenge vasingawirira nehurumende. The constitution must apply kune munhu wese. Munhu wese anofanira kuwana kodzero dzake.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaClarice Maduku vati kunyemwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala kuri buritsa nyaya dzakawanda zvikuru sei nyaya yekuti matare anogona kunge ane divi raakarerekera.
Ndakuona kuti zvakutaridza kuti vasikala vaumwe vanhu vari kushungurudzwa nenyaya dzematongerwo enyika. Vaumwe munhu ari kubudisa pachenawo kuti nyaya dzekutongwa dzematare zvoda kuisa kuongororwa zvakanyanyisa kudzika kuona kuti tingati matare edu akanyanyisa kuzvimirira oga here kana kuti pane zvoda kuti zvigadzwe.
Asi vachitaura neStudio 7 svondo rino, gurukota rinoona nezvemitemo, vaziyambi ziyambi, vakaramba kuti hurumende yavo iri kupindira panyaya yekunyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso kuri kuitwa vasikala.
Chinhu chandinoziva chinokosheswa naPresident wedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa.
Zvichakadaro, mudari ramajistrate vachuchisi vehurumende vati havana kugadzirira kupa mhinduro kudare nhasi pachikumbiro chakasvitswa kudare navasikala nezuro chekuti zvinenge zvichitaurwa mudare pachange pachitongwa nyaya yavo yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yematare zvibudiswe pamadande mutande nekutefenyurwa panguva iyoyo. Vachuchisi vati vachazonyora mhinduro yavo pachikumbiro ichi vosvitsa kudare mukupera kwezuva ranhasi, zvaita kuti mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vati vachazotora mutongo wavo panyaya iyi nemuvhuro svondo rinouya. Vasikala vakatarisirwa kutanga kutongwa svondo rinouya musiwandira 11 panyaya yekunzi vakakurudzira mhirizhonga kunyatsime. Vasikala vakasungwa muna chikumi gore rapera zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali vanove nhengo yeCCC nenhengo yeZANUPF vaPius Jamba Mukandi avo vakatosungwa uye kutenda kuti vakadeura ropa. Asi vasikala pose pavakakumbira mukana wokupiwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo vainyemwa mukana uyu. Vasikala vari kutarisirwawo kutanga kutongwa mangwana pane imwewo nyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo panyaya yemwana ainzi akarohwa nemapurisa akafa pakurohwa kwakaitwa vanhu pamakombi nemapurisa muna 2021. Asi mapurisa akazoburitsa mashoko achiti hapana munhu akafa. Mumwe wavakasungwa nenyaya iyi mutori wenhau Hope Chingono akawanikwa asina mhosva nematare panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mukucherechedza zuva rekuparurwa kwebhuku rinoshandiswa nevasingaone zvakanaka kana kuti World Braille Day. Paine kurudziro kuhurumende yekuti ivandudze mitemo kuti mapazi ayo ose nemabhizimisi ave nebhuku iri senzira yekuremekedza vasingaone ava nekuvapa simba rekuti vazviitire mabasa avo vakasununguka. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webasa mune rimwe sangano revakaremara reZimbabwe Disability Advocacy Empowerment and Rehabilitation Technology kana kuti ZIDAET, Pastor Kava Mukadi wati bhuku rebreu rinodiwa kuzvikoro zvese, zvipatara, zviteshi zvemapurisa nekumwe kwakasiyana siyana sekumatare edzimhosva nekuzvitupa kuti vasingaoni vawane kubatsirwa zviri nyore.
Isawo ruzivo rwakadaro kunzvimbo dzakaita sedzemapurisa nekuzvipatara, manesis pamwe chete nekuvashandi vose vehurumende, tikambotangira ipapo zvinogona kutibatsira madepartments ose ehurumende kuti vadzidziswe braille so that vagogonawo kucommunicata nevane braille vavanenge vachishanda navo pamwe chete nevanosangana navo, nokuti tine vamwewo vane dambudziko rekusaona pamwe chete nekunzwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Visually Impaired Teachers Vatakundwa Makurudza vanotiwo zvikoro zvese munyika zvinofanira kunge zviine bhuku rebraille iri.
Now zvine zvichirevawo kuti mwana ane urema hwekusaona anofanira kunge achidzidziswa braille by any teacher. Saka braille inofanira kuva compulsory kumacolleges, kune any teacher anodzidzisa braille, anoda kudzidzisa muZimbabwe.
Vati vana vasingaoni vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vari kushayiwa dzidzo nekuti zvikoro munyika kunyanya kumaruwa hazvina mabhuku ebraille pamwe nevadzidzisi vanogona kushandisa bhuku iri. Vasingaoni nekunzwa zvakanaka kana kuti matsi vanonetseka kuwana rubatsiro kuzvipatara, kumatare edzimhosva uye pakuvhota nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semabhuku ebraille aya. Pastor Kava Mugwadi vaendera mberi vachiti komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission inofanira kushandisawo braille kuti vasingaone vavhote pasina kubatsirwa.
Chishuwo chedu chokuti zeki ifambewo chinhano isvikewo pachikamu chokuisa ballot papers ebraille, uye tinokurudzirawo kunyange kuparliament kwedu kuti clerk of parliament achaiswa achazoiswa makore anotevera kana kuti aripo adzidzirewo braille agone kuverenga braille so that tinoisawo zvichemo zvedu ikoko zviri mubraille.
Hatina kukwanisa kunzwa kune mutauriri wezek vaJasper Mangwana panyaya iyi sezvo vange vasingadairi nhare mbozha yavo kana kupindurwa tsamba mbozha. Asi mutevedzeri wegurukuta rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu munyika vaLove More Matuke vati pari zvino hapana mutemo uripo unosungira hurumende kuwanisa mapazi ayo kana mamwe masangano braille, asi vati ifungwa yakanaka chose.
Unenge akuwanawo that facility padhuze, saka tii like president ari kuti nobody should be left behind, saka we are picking everybody, those that are disabled ivavavo vanokwanisa kuwana maequal chances right from the initial stages. It's something which we can encourage kuti tiite as government.
Nhengo yedare resenate inomirira vakaremara vaIshmael Zhou vati vachakurudzira kugadzirwa kwemutemo wakadai sezvo riri basa reparamendi pamwe nesenate kugadzira mutemo munyika.
Ndakamirira kusenate ndinoona kuti mutemo unodiwa kuti uvepo wokuti braille kana kuti nekupromota sign language. Zvikuru sei tinoona kuti vana vari difficulty vane hearing impairment havaendi mberi kunodarika kuyunivhesiti, zvinova zvinhu zvinotimetsa.
Zuva reWorld Braille Day iri rakatsendekwa parutivi kurangarira murume akagadzira bhuku rebraille yekutanga vaLouis Braille vekunyika yeFrance muna 1826 avo vakazvarwa musi wafondira mugore ra1809. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Dare reparamende muAmerica reHouse of Representatives riri kutarisirwa kuvhota zvakare nhasi kutsvaga mutauriri wedare iri. Nhengo dzedare iri dzatopinda mudare iko zvino uye dzatanga gakava panyaya yekuvhoterwa kwemutauriri uyu. Nezuro nhengo itsva dzedare dzakavhota katatu, asi vaKevin McCarthy vebato remaRepublicans rine nhengo dzakawanda mudare iri vakatadza kusvitsa mavhoti mazana maviri negumi nemasere kana kuti 218 anodiwa kuti munhu akunde. Dzimwe nhengo dzebato ravo makumi maviri hadzina kuvavhotera. Aka ndeke chipiri dare iri richitadza kuvhotera mutauriri waro muzuva rekutanga kusangana sezvo zvakamboitikawo zvakamboitikawo kwemwedzi miviri pasina mutauriri wedare iri muna 1856 pasati pawana ainge akunda pamutemo wedare iri. Kana pasina mutauriri zvinoreva kuti vakavhoterwa havakwanise kutoreswa mhiko zvichipa kuti vatanze kugadzira mitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
Ndinoona zviri zvinhu zvinoratidza kuti musangano wamaRepublican Party hauna kunge wakabatana, vakapesana chaizvo, nokuti dambudziko riri kuonekwa navaMcCarthy kuti vaite speaker weHouse of Representatives harisati ramboonekwa pamakore 100 apfuura. Vari kushayiwa mavhoti anokwana iwo 218 kuti vakwanise kuita mukuru weHouse of Representatives, basa guru zvikuru rinozoita kuti vave ivo vanotevedzera mutevedzeri wapresident Biden vaKamala Harris, vanobva vazoita ivo number 3 kutsiva president kana pane zvinenge zvaitika. Saka vakavhota rutatu zuro vachikundikana. Pavakakundikana vokupedzisira vakakundikana namavhoti anosvika 20. Vachazamazve nhasi kuti vavone kuti vatsvetera here mamwe mavhoti vakwanise kuwana mavhoti 218. Asi samavonero edu tinoona kuti zvicharamba zvichinetsa chaizvo, zvichizovhiringa basa rehurumende, nokuti House of Representatives ndokunobva zvakawanda zvisati zvazotumirwa kuseneti. Seneti yozovhotavo yozotumira kuna president, ingava mari president vosaina, basa rehurumende rofamba.
Chii chingave chiri kukonzera kuti vaMcCarthy vashaye kuwana mavhoti akakwana kuti vatore basa iri, uyezve vakaramba vachikundikana, zvinozofamba sei?
Chimwe chikonzero chisingafadzi chimwe chikwata chamaHouse of Representatives kuti vaMcCarthy vakandozemberana navaTrump. VaTrump nokuzikamwa kwavo navamwe vanhu vanenge munhu urukuru kuparadza pati, asi ivo vaTrump pachavo vakaramba kuti vaendose kana kuti vati vanhu voterai vaMcCarthy. Zvekare vaMcCarthy vanopomerwa mhosva yokunzi zivo havasi muRepublican wakakwana unotevedzera zvinoda maRepublican, atingati maconservative aya. Vakazamavo pavanokwanisa kuti aiwa ndinogona kuchinja, tigochinja mitemo inozoita kuti kana musingandidi mberi kunoendoko munogona kundichinja, asi zvinenge zvisinganzwiko izvozvo. Saka vamwe vamaRepublican vachangopinda vane shungu dzokuti aiwa ava vakuru vagara vari mava vari kuvhiringa pati yamaRepublican, vasingafambi gwara ramaRepublican, vanotisodesa pavanenge vachiramba pamwe kuti maelection vaTrump gavarambe varipo, vasingadi kutevedzera mutemo. Saka ndoo division iripo iyoyo, hameno kuti vanopabuda here nhasi. Asi kana vasina kunge vakwanisa kuvhota, vacharamba vachivhota, vacharamba vachitaurirana kusvika pazoita chisungupo kuti ndiani kumaRepublican ugavatungamirira.
Muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio, naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti kurayiwa kwemauto akawanda eRussia neUkraine kwakakonzerwa nenyaya yekuti mauto eRussia aichengetera zvombo zvehondo pedyo nemakamba avairara zvakare. Britain inoti Russia ine nhoroondo yekuchengeta zvombo zvehondo munzvimbo dzisina kukodzera. Asi bazi rezvekudzivirirwa kwenyika yeRussia rinoti kushandisa zvakanyanya kwenharembozha kwakaitwa nemauto ayo ndiko kwakapa kuti zvive nyore kuti Ukraine izive kuti vari papi ndokubva yavabhomba. Ukraine yati ndiyo yakabhomba chikoro chainge chaitwa kamba nemauto eRussia muguta reMakivka nemusi wemuvhuro. Russia yakapamba dhorobha iri kubva kuUkraine. Mukuru wemauto muRussia, Lieutenant General Sergei Savrokov, vanoti uwandu hwevafa hwasvika pamakumi masere nemapfumbamwe, asi pachine mimwe mitumbi yakatsimbirirwa nemidhuri. Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chiri muno muAmerica chinoti chinoita zvemimhanzi. Isaac Kalumbu, uyo anonyanyozikanwa nerekuti King Isaac mukuimba, anoti ari kufara zvakanyanya mushure mekunge nziyo dzake nhatu dzapinda panziyo makumi mashanu dzepamusorosoro mugore ra2022 dzakasarudzwa nevateereri venhepfenyuro yeZBC Classic 263 iyo yaimbonzi Radio 1. Ngatinzwei hurukuro yaita naJunga Kandemiri weStudio 7.
Ndinotenda zvikuru vaKandemiri nekundikoka kwamaita. Aiwa, makorokoto ndedu tese. Zvakava zvinofadza zvikuru kuti nziyo nhatu dzandakaburitsa gore iro rapfuura ra2022 dzakagashirwa nemufaro wakadaro muZimbabwe. Zvakatipawo manyawu yekuti tirambe tichishingirira nebasa redu rekuimba iroriri.
Vanosarudza sei nziyo idzi, mukoma Isaac?
Masarudziro avanoita ndeyekuti pavhiki rega rega vateereri vanovhotera nziyo dzavanoda, nziyo dzavanofarira. Nziyo idzodzo idzo dzine dzaita mukurumbira, dzine dzavhoterwa kudarika dzimwe, ndo dzinopinda mutop 20. Saka panozopera gore vanozoda kuona kuti ndedzipi nziyo dzakagara mutop 20 muya umu kupfuura dzimwe, ndedzipi 50 dzanga dziri mutop 20 pavhiki rega rega kudarika dzimwe. Saka inenge yawana mavhoti aya ekuti inoramba iri patop 20 for 40 or 45 weeks kana iriyo yatungamira dzimwe dzese, ndo inozoitwa song of the year. Saka ini ndakaita rombo rakanaka rekuti kambu kangu kanonzi the score ndiko kakagara mumacharts kudarika dzimwe dzese. Imwe inonzi uye uye ndiyo yakazoitawo number 4. Kozoita imwe inonzi Chimandara yakaita number 35. Asi Chimandara takanga tairelease 2021. Saka mavhotsi aya yakagashira muna 2021 haana kuverengwa ipapo. Kwakangoverengwa yakagashira muna 2022. Saka naya yakanga iri kuna ana 35. Asi inovimba kuti dai takanga tairelease muna 2022 ingadai yakatowanawo nzvimbo iri pamusoro. Asi tinofara nazvo nekuti nziyo nhatu hadzizi nyore. Handifungi kuti kuno umwe muimbi pa50 ivavava akawana nziyo nhatu. Vazhinji vane 1, koitawo vamwe vane vaine 2 vashoma. Saka tinotenda kuti takakwanisa kuwana nziyo nhatu dzakapinda mutop 50. Zvichiburikidza kuti yepamusorosoro yacho ndeyangu. Tinotenda vateereri vakavhota vachindisapota kudaro.
Tinoona kuti imi muri kuno kuAmerica, asi muri kuita mukurumbira kuZimbabwe. Muri kuzvikwanisa sei izvi?
KuZimbabwe ndane nguva refu chaizvo ndichiimba. Ndakatanga kutsikisa kambo kangu kekutanga ndichiri mudzidzi paUniversity of Zimbabwe muna 1986. Ndakazomboti mirei ndichiita zvechikoro. Asi pandakazopedzisa chikoro takazenge takuburitsa music kubva muna 1998 kusvika nhasi uno. Tanga tirongoburitsa music tichitumira kuZimbabwe ichirira paradio. Saka zita rangu izita rinoti zikanwei, chero zvazvo risati raita mukurumbira wakanyanya raakuzikanwa. Uye kana waburitsa kambo kanenge kazvinakira, vashamarari pamaradio stations vanoda kukaridza. Saka nziyo dzatati chingoburitsa dzadziri nziyo dzadzichiridzwa pa TV neparadio. Saka vanhu vane karuzivo kekuti kune muimba anonzi King Isaac. Asi tinovimba kuti zvaitika izvi zvichatozoita kuti zita racho ringe richizikanwa kupfuura zvarari chiita mazuva apfuurayo.
Ko, zvizvamungaudzawo vamwe vana veZimbabwe vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vanoitawo zvakasiyana siyana zvakaita semitambo nemimhanzi?
Zvakakosha kuramba tine hukama nevanhu vari kumusha, kureva kuti tinofanira kupota tichidzokera tichinovaratidza zvatiri kuita.
Icho changa chiri chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chinoita zvemimhanzi. Mukoma Isaac Kalumbu vanonyanyozikanwa nerekuti King Isaac mukuimba vanga vari parunare kuMichigan naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Diaspora Forum tichange tichitaura nezvarwa zveZimbabwe nezvemapepa eZimbabwe Exemption Permits osvika kumagumo uyewo nyaya yekutsvaga mutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gei na Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibongeke uBlessing Zulu osipha kulele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 zibandlela 2023. Ibizo ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
mina njengomuntu okhubazeke ngokungaboni emehlweni, iBraille yiyo indlela yami engibala ngayo, engibhala ngayo. So kuqakatheke kakhulu ukuthi information yonke eyabe isenzakala elizweni lemhlabeni jikelele ilami ngiyifinyelele.
Namhla iZimbabwe imanyane lamazwe omhlaba ukunanza ilanga lombalo wabakhubezeke emehlweni ele World Braille Day.
Ulenkinga yokuthi kukhokasi yakhe abantu bephathi yakhe iRepublican Party kulabantu abangu 19 abangamthandiwe.
Bezindala zombili izolo edalele parliamente lelemelika ele House of Representatives lapho amalunga ehluleke ukhetha usomlomo uHouse Speaker lanxa umnumzana Kevin McCarthy bekhangelelwe ukunqoba. Ibandla le-CCC lithi kubotshwe amakhansela alo eHarare amabili namhla, umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lomnumzana Lovemore Makuwerere okaward 25. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Namhla iZimbabwe imanyane lamazwe omhlaba ukunanza ilanga lombalo wabakhubezeke emehlweni ele World Braille Day. Abakhubezekileyo emehlweni bathi lanxa leli langa liqakathekile empilweni zabo, balangazelela ukuba iBraille isetshenziswe ezikolo, ezibhedlela lakukhetho olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Loba nje iBraille ingafinyelelwa kwezinye indawo lapho abaphila khona abakhubazekileyo emehlweni, bathi bakhangelele uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ukubona ukuthi amalungelo abo ayalondolozwa, ikakhulu lonyaka ilizwe lilungiselela ukhetho. Unkosikazi Andrea Ngwenya omela abakhubazekileyo eMathebeleland South uthi iBraille iqakathekile ekuvoteni ngoba kungafezeka ilungelo labo lokuvota bekhululekile.
Mina njengomuntu okhubazeke ngokungaboni emehlweni, iBraille yiyo indlela yami engibala ngayo, engibhala ngayo. So kuqakatheke kakhulu ukuthi information yonke eyabe isenzakala elizweni lemhlabeni jikelele ilami ngiyifinyelele. So long iyabe ibhalwe ngendlela engenelisa ukuthi ngizibalele ngizwisise ngayo. Ngoba nxa yabe ibhalwe ngendlela engasoze ngizwisise kuzaba nzima ukuthi nithole umuntu onganyibalela. Ngiyakuthakazelela kakhulu ukuthi ungaba le braille ngizazibalela sengingedwa ukuthi uthi lami ngiyabe sengisenelisa ukuthi njengomuntu ongaboniyo lami ngibe independent okokuthi ngiyazibalela ngedwa ngizivotele kakuhle ungela omunye umuntu oseceleni wazi ukuthi ngivotele bani.
Umbono kaMangwenya usekelwe ngumnumzana John Jemwa okhubazekileyo emehlweni ongusomabhizimusi engubo yenja.
Ayilanga leli kufanele vele silikhangele ngamehlo onke ngengqondo zethu zonke eziyi-5 because ilanga leli liyasikhumbuza ukuqalisa kwekufunda kwabantu abangaboni kuhle kumbe abangaboniyo njengami basisebenzisa i-braille. Mina ngiyafisela ukuthi kube nge-braille ukwenzela ukuthi singancediswi sifanane ngabanye ukuvota kwethu, kufanane ngabanye ukuthi umuntu engizamukhetha ibe i-secret yami, kungabe into ezakwaziwa ngomunye ukuthi uJema ukhethe ubani.
Isakhamuzi sakobulawa nkosikazi Juliet Phiri uthi kuqakathekile ukugcwalisa ilungelo labakhubazekileyo endlebeni lemehlweni.
And sibona liqakathekile singazi. Singazi ngoba technology le too much ebantwini abagogekile yaphila ngokugogeka nti. So asikwase singayithemba kangakanani ukuze sibe kwase kuzoba lusizo phakathi komphakathi kumbeni sithi siyazisiza kanti sizibisele emuva. So sicela mbeni lingasichazela sixa sibele kufundiswa, sifundiswe sikuzwisise because izigogo sihlala lazo siphila lazo phakathi kwesigaba sethu.
Usenator Ishmael Joe omela abakhubazekileyo edalele parliamente uthi ukhangelele ukuba uhulumende ahlele iBraille Authority of Zimbabwe ukuze lokhetho oluzayo lusebenzise iBraille.
Braille into eqhakathekele kakhulu emthwini ongaboniyo emehlweni and kalwa isifiso sami bengifisa ukuthi uhulumende abe le Braille Authority. I establish a Braille Authority eZimbabwe lapha kwenzela ukuthi ibe standardized abantu ama specialists onke akwanise ukuthi abe ingena kuma refresher courses and kube njalo ekuvoteni besifisa ukuthi kube le title voting kwenza ukuthi umuntu ongaboniyo ikwanise ukuthi evote yedwa independently. Braille vele yo enza ukuthi umuntu ongaboniyo abe le independence. Ama digital technology ingabuya but i-primary nasingayi-braille.
Isiphathamandla se-commission ebona ngezokhetho ezweni kobulawayo iZimbabwe Electoral Commission esingathandanga ukubethwa ngegama sithi bona njenge-commission bebengakaziswa ngokusebenza kwe-braille kukhetho oluzayo. Usuku lwe-braille lunanzwa minyaka yonke ngelanga lesine kuzibandlela emhlabeni jikelele. Ngolwabakhubazekileyo emehlweni balusebenzisa ukubala lokubhala. Lolu suku lwaba khona ngemva komkhankaso kamuyi uLouis Braille weFrance owazalwa mhla ka-4 zibandlela 1809 wakhubazeka emehlweni eleminyaka emithathu. Abe-Gyros Jiri Association efundisa abakhubazeke emizimbeni ngendlela ezehlukeneyo bachaze ukuba lokhe befundisa abakhubazeke emehlweni ukubala lokubhala iBraille. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-CCC lithi kubotshwe amakhansila alo eHarare amabili namhla, umnumzana Herbert Gomba omela uward 27 lo mnumzana Love Moma Kuerere oka ward 25. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere uthi uGomba ubotshwe ngesikhathi elungiselela ukwenza umhlangano labantu beSouthern lapho abezavula ngokusemthethweni izikotsho ezigetshelwe uZulu. Uthi njalo uMakuwerere yena ubotshwe esetheswa icala lokuphambanisa ukusebenza komthetho ngemva kokumela abaphila ngokuthengisa ekade behlukuluzwa ngamapholisa. UMahere uthi ukubotshwa kwamakhansila la yikuhlukuluzwa nje libandla leZANU-PF ngoba sokusokuyiwa kukhetho. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Thafadzwa Mugwadi ukulandule lokhu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengakezwa lutho ngalolu daba. Sixoxele ilunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho kubalaleli ntungambili ukuthi sesisiya kukhetho, njalo sisiya kukhetho nje kufanele abalaleli bakunanzelele ukuthi siya kukhetho nje sisilwa kumbe sinintisana nabantu abancindezela ilungelo labantu eZimbabwe. Mfuna ukunika imizekeliso ethile ngoya ntungambili. Uzakhumbula kulama audios aphume amabili aphume izikhathi ezehlukanayo. Alabantu abazakalayo abayizingama officials bezanu besithi bona uChamisa kasi kodwa kafika boni bebotshwa benyitshwa ibhayi. So ukubotshwa lokhu kwenziwa kunyitshwa ibhayi kwenziwa isikhala, okwakuqala bafuna ukudala ingxabano ngoba ungakhangela kuma social media lapha sokulamanye amagrupu asekhuluma ezinye izinto ezitshengisa ukuthi badinga ukuthi kube loku abukana kwephathi phakathi kumbe ama-supporters abe lokungazwani awe-CCC. Okwesithathu ntungameli ukuthi-ke kuvamile ukuthi nxa sesiya kukhetho njengalesi sikhathi sibone okokuqala sibone i-violence khathesi-ke sesibona sokusuba lokubotshwa kwabantu. Sikhuluma kunjenje kube la ma-councillors abotshiwe eHarare kakucaca ukuthi babotshelweni ngenxa yokuthi sokulungiselelwa ukhetho sokuyindlela yokwethusela abantu ukuthi bangaze bakhampena. Kuyindlela yokwethusela abantu ukuthi besabe ukuya emhlanganweni ye-CCC. So kufanele abantu babe lezibindi bazimisele bazilungiselele ukuthi kungavele kuthiwe kuya kuma-election iindubo zabo zonke eZimbabwe kufanele ukuthi babekwazi ukuthi zingaphela kuphela nxa izanu p f ingaphuma. Nxa sikhuluma nge-free Zimbabwe kufanele sikhulume ngelungelo labantu ukuthi bakhululekile ukuthi one basupport iphatha abayifunayo, bakhululekile ukuthi two bakhulume into abazifunayo, bakhululekile ukuthi three benze izinto ezisemthethweni abazifunayo. Khathesi eZimbabwe iyabotshwa nanxa usenza into esemthethweni, uyadalelwa amaqhala ongawenzanga ubusuvalelwa ngenxa yokuthi kibo abantu bezanu babe bebona usuyitreti kulokhu kwezokhetho.
Kodwa yona izanu iyakulandula lokhu ithi amapholisa aqhuba umsebenzi wawo ezimele nje, kanti lawo amapholisa ayakulandula ukuthi alaywa izanu ukuthi abophe abantu be-CCC.
Okwakuqala ukhomanda i-chief wepolisi ukhethwa ngupresident, nguye onika ikhomandi isehla isiya phansi. Amapholisa isikhathi esiningi lanxa ukukhuluma nabo kumbe bangaze bayekhuluma lesemthethwandaba wecourt, xa bebuzwa ngu-immediate chief bathi khona we're working under instruction. I-instruction yangikhona ngekabani, asithi ngabhosi wakhe. I-instruction yangikhona ubhosi wangikhona ngekabani, asithi ngabhosi wakhe. U-commander in chief of defense forces uMnangagwa. So uthi ukuthi ikhomandi iyalisuka kuMnangagwa. Asikaze sikubone uMnangagwa ekhuza nxa kuyukuthi amapolisa ayazenzela ewakhuza ukuthi angakwenzi khonokho. Yindaba engawakhuzi nxa kuyukuthi kona kayisiyo wathula.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla le-CCC. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court walile njalo ukukhulula ummeli wezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Skhala ngesibambiso se-bail. Bezindala zombili izolo edale le-Congress kwele Melika lapho amalunga aleli dala ehluleke ukukhetha usomlomo u-House Speaker. Umnumzana Kevin McCarthy obekhangelelwe ukunqoba kalula ngoba ibandla lakhe lama-Republicans liyilo elilamalunga amaningi kwedlula elama-Democrats kuleli dale. Kodwa kusahambanga njalo, kathathu bezama ukukhetha usomlomo okufanele athole amavoti aphezu kwamakhulu amabili 218, kodwa uMcCarthy ubethola inani lamavoti elingaphansi kwalawo adingakalayo, njalo wedlulwa ngumnumzana Hakeem Jeffries omela ama-Democrats kulumncintiswano. Kathathu Jeffries uthole inani lamavoti angamakhulu amabili letshumi lambili 212. Namhla amalunga edaleleli ayabuyela njalo esiyaqhubeka ngokhetho lolu, akwaziwa ukuthi kuzozala nkomoni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo.
Yeah, kusho ukuthi lapha e-Congress u-speaker uyavotelwa and ngama-members of i-Congress and kumele athole ama-votes angu-218. So okwenzakalayo lapha ukuthi
umuntu oyileader e-Republican Party eyiyona eyawina ama-midterm elections Congress members amaningi ukudlula ama-Democrats. Ule nkinga yokuthi ku-caucus yakhe abantu be-party yakhe i-Republican Party kulabantu abangu-19 abangamthandiyo. So ma kuvotwa laphana ama-Democrats avotele owabo oli-Democrat, ama-Republicans ke amanye avotela yena lo uMakhathi onguye oyi-leader ye-Republican Party. Kodwa i-19 liyana yona yayala ukuvotela uMakhathi, okwenza ukuthi ivoti yokuqala akazange ayithole le-218. Then kwase kuthiwa okay, makuphindwe kwenza ivoti yesibili. Esibili yenziwe ivoti layo azange ayitholi 218. Then okwesithathu kwathiwa makuvotwe futhi. Okwesithathu, instead of ukuthi aluze abantu abayi-19 waluze abayi-20 manje, so ama-Republicans sebeyi-20 manje abathi abamfuni.
Ikulwisanisana phakathi kwabo bona ama-Republicans.
Ye, kulwisana ama-Republican ngoba kuqembu lama-Republican kulabanye aba too extreme on the abangama-right winger abafuna ezinye izinto and bathi lo uMakhathi abamfuni ngoba akasoze ayenza abakufunayo bona. Even though uMakhathi esithi izicelo zabo or ama-demands abo siwavumele amaningi akhona and amanye ama-demands akhona amenza abe weak njengo-speaker. Ngoba bafaka ama-demands ukuthi uspeaker uma bengasamfuni bakwanisa ukuthi bamxotshe just on the floor ngama-votes nje ambalwa ayi-5 angathi abasamfuni kumele ayehle isikhundla.
Yena ukuvumile uMakhathi.
Ukuvumile konke khona lokhu uMakhathi, kodwa it looks like abasuthekanga ngakho lokhu befuna amanye ama-demands. So ngezinye indlela kukhanya ngathi vele abamfuni totally.
Manje ozabhensa ngubani lapha nxa laba abangu-20 belenkani besithi abamfuni? Kulomunye yini ongangena endaweni kaMakhathi?
Right now kulo vice kaMakhathi engingathi nguye i-second ku-leadership yama-Republican. Kusho ukuthi kungaqhubeka kusenzeka kanje uMakhathi kuzomele abhense asho ukuthi hayi, mina sengihlulekile angisoze ngathola amavoti angu-218, ngangcono-ke kuzame omunye. Kumele azame ukuthi ayenze isibambano maybe lama-Democrats abathembise laye maybe ama-committee chairs or ezinye izinto ezinjalo ukuthi athole amanye amanamba asuka kuma-Democrats.
Uthembekile yini uMakhathi?
UMakhathi akathembekanga. Yinkinga yakhe enkulu kakhulu ebandleni lakhe ukuthi abamthembi ngoba babona engumuntu lwana ongayenza ama-promise and then angasawafezeki, angasawagcini. Njalo futhi sambona uMakhathi laphana ngesikhathi kusenzeka i-insurrection leyana ka-January 6. UMakhathi ekuqaleni wakhondema kakhulu, wasola uTrump ngento ayisenzakala. Kodwa kungakapheli amalanga ambalwa sambona esese-Mar-a-Lago esesiyancinga kuTrump. So abantu abaningi abamthembi vele, abamfuni njengo-speaker.
Manje namhla kuyini esingakukhangelela ngoba bayabuyela njalo ukuyavota?
Ye, kusho ukuthi kuzomele ngoba i-first order of i-business e-Congress mayivulwa la e-America yi-election ka-speaker. So ma umsebenzi lo ungenziwanga ayikho enye into engenziwa e-Congress until u-speaker azakhetha. So kusho ukuthi according to umthetho wala kumele baqhubeke bevota until abanye baze ba-give in bavotele umuntu enalo abamfunayo. As long as kulo kungela muntu ofike leyo 218 votes, akusoze kube lo speaker, i-Congress ayisoze ivulwe until u-speaker akhethwe.
UMnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe, sixoxela ese-Virginia khonapha eMelika. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abasebenza emazweni angomakhelwane sebelubhekisa muva kulandela ukudlala ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ekhaya. Lo nyaka iningi kade livakatshele ekhaya ngenxa yokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ezokungena kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mukheti uthi kuphume phose abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamachuma amahlanu i-145,706 kusukela mhla ka-20 Mpalakazi 2022 kusiyafika ku-1 Zibandlela 2023. Uthi isihambi lezi bezisebenzisa umngcele weRamokhobana belubhekise eZimbabwe kulabanye abasebenzisa imingcele emincane efana lematseloje lemlambabheli kodwa bengafakwanga kunani eliphezulu. ELeSouth Africa lona lithi kwaphuma abantu besiya eZimbabwe bafika inkulungwane ezingamachuma amabili 20,000 ngelanga besebenzisa umngcele weBait Bridge. Inani eliningi ngelabantu abahlala njalo besebenza emazweni aweBotswana kanye leSouth Africa. Inombolo zitshengisa ukuthi kungabe kungene abantu abangafika phose ingxenye yesigidi i-500,000 besebenzisa imingcele etshiyeneyo ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhefu. Unkosikazi Nomsandlovu kade esemngceleni wePlumtree esithi kawuhambeki isihambi ziqeda amahola amaningi semzileni.
Sithe sesikhrosi sesidindelwe thina sokumele siphume. Sathola ukuthi vele ngale phandle laphana okuyithiwa i-No Man's Land akuphumeki. Imoto ezilama number plates eSouth Africa ama-GP lalezi ezile number plates eBotswana zivimba indawo zonke, ezinye zipake ezikhangelele ku-left, ezinye ku-right emgwaqweni amabhasi kungela space sokuthi thina sesiphuma ngale siphume. Abanye abalezibindi bebehamba bekade egangeni le beze beyekhona le behamba ngeganga sokuthi bewele emgwaqweni. So sigcine khaphana sesimile i-army bikhona sibule eBotswana to try and help.
Abakubhizimusi yemota ezithwala uZulu babika ukuthi bayenze imali enhle kakhulu ngesikhathi sekhefu lapho intengo beziqonge okuphindwe kuze kufike kathathu. Omunye ole bhizimusi yebhasi ehamba phakathi kweHabron leHarare eyezinkulu Travel Tours umnumzana Charles Ndlovu uthi kakaze abone ubuningi babantu abaningi emngceleni okwesikhathi eside.
Ngiphume ebhoda eRamakhwebane ePlumtree namhlanje, ngithe mphuma ekuseni ilayini yemota kade zingiyena bezihamba kuNo Man's Land eBritain. Abantu angikhulumi ngibala laba abahamba straight phakathi, singakabali laba ababhoda eceleni engangeke baqambe ukuthi bangaki kumbe mboneni. Kathe singikhuluma ngikonekhi lapha etown ogadelwa khona amabhasi, sengiwabale abangu-8 wonke aphumayo, aphuma egcwele ele standing shaye semnyango.
Ukuphithizela emngceleni weplumtree leBait Bridge kuza ngesikhathi iningi labantu belubhekisa emuva kuyaqala umsebenzi kumnyaka omutsha. Ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi kwele Zimbabwe, iningi selaphuma elizweni kuyadinga amadlelo aluhlaza emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa. Ocubungula ngezombusazo umnumzana Efidlela Ncube uthi ubuningi babantu abaphuma elizweni abumangalisi.
Khona lokhu nje ukuthi ubone abantu abaningangaka bewela imifula besiya kwelaseBotswana kwelaseSouth Africa lakwamanye amazwe kuveza kahle kamhlophe ukuthi lizwe lakithi lidilikile, alilamisebenzi, alilampilo xa uhlezi kulwa kawukwazi ukondla abantwana ngendlela efaneleyo. Lanxa behlupheka khona le besethuselwa betshaywa ngezenophobia bakhetha ukuyaphila khona ngale ngokuba kungcono ukuba ngale kulokuthi babe lapha lapho ungasoze kube le mpilo elila kancane.
ELeZimbabwe lizabamba ukhetho lokudinga inkokheli entsha lonyaka kodwa uNcube uthi kabone abantu bephenduka ekhaya ngobuningi ukuyavota njengalokho okwenzakale ngesikhathi bephuma besiya kukhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha.
Lanxa befisa ukuthi babuye bazovota soze benelise ukuphenduka bazovota ngokuba ukubhalisela ukuvota kunzima kibo, kanti ke singakhohlwa ukuthi kabavunyela ukuvota abantu abangaphandle ngaphandle kokuthi baphenduke. Imali ayilulu ukutholakala besuka ezindaweni abakuzo bengelazi incwadi ezokuhlala kahle khona ngale, babuya nzima baphenduke nzima. Ngakho ke kusoze kube lula ukuthi bavote, bekufanele ukuthi baphiwe ithuba lokuvota bekudiaspora khona ngale.
Abahlala phandle kwelizwe bahambe ekhaya ngobuningi kulandela ukuyekethiswa kakhulu kweziqondiso zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa ekuphendukeni abanye babhekana lobunzima ngoba bangena bengelancwadi zokuhambisa ama-passport. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele eBotswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, izimpopho maze-Niagara lezinye izimpawu zedolobho le-Buffalo esigabeni se-New York bezicazimula ngolwesibili ebusuku zitshengisela inhlonipho kumdlali wenguqu yakwele Melika odlalela iqembu le-Buffalo Bills uDamar Hamlin okubikwa emelwe inhliziyo ephakathi komdlalo we-NFL ngomvulo ntambama ulokhe ekusimo esibucayi. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lomfundisi uRonald Lizwe Moyo ohlala eKansas kwele Melika.
Ayakhombisa ukuthi ngazalwa ngasiphi isikhathi. Kwakulelinye kwakumele libe politically correct, Ronald, ibe isikhiwa, kube acceptable. Kodwa-ke lelelinye lalisitsho nje ukuthi hhayi, sasiba ngumhlabathi ngaleso sikhathi sokuzalwa kwami.
Ye, akusitshele Moyo ukuthi wenzani kwele Melika.
Ngiyahlakula. Ngilamasimu, amasimu ayachiyana omunye lomunye. Mina indima engibambileyo lapha ngiyokuba ngumphathi wezokholo, upastor, umfundisi. Ngisebenza ngingaphansi kwebandla lama-Mennonite, kodwa-ke elami ibandla engulo silibiza Whitestone Mennonite Church, likhona lapho nje e-Heston engiphila ngingakhona.
Kuyasebenzeka yini elizweni leli?
EMelika kuzima ukusebenza khona. Isikhathi eziningi nxa ungakhulelanga khona, ungazwisisi amasiko, ungazwisisi ulimi, yebo ulimi ungalukhuluma, kodwa-ke nxa ulukhuluma ungalandela amasiko, ulukhuluma ungalikhulumi njengabo, kuba zima ukuzwisisa ezinye izinto eziningi kakhulu, ngoba ugcina uphuma kulokho okuthiwa yi-context. Ngoba ulimi lweyeme esikweni, ulimi lweyeme ku-culture. So kumele ukuzwisise konke khona lokho. So ke ukusebenza lapha kuzima kakhulu kakhulu, ikakhulu nxa unjengami ukhuluma ebantwini abangakhuluma ulimi lwakho, abantu abangakhulanga ngendlela onowakhula ngayo, abantu abangakwaziyo ukuthi ukwelusa ikwenzani. So imhlaba yethu jiyene, lokho kuthiwa ama-world view. So-ke ngaleyo ndlela sibile, hhayi ngingathi kulobu zinyanyana. Kodwa-ke ukwengeza khona lapho ekuqhubeni lezezokholo, kule thuba elihle elokuthi ezokholo zande kumbe ivangeli limemetheke. Kodwa-ke ngenxa yomhlaba lo esiphila kuwo, abantu balapha ngenxa yemali, imfundo, lalokho esikubiza technology, ugcina sebengani balabo onkulunkulu babo abaningi abaselandaba lenkosi, abaselandaba lokukhonza. Ngoba angagula phakathi laphakathi kobusuku, uyabiza i-ambulance, kusiya ngokuthi ugula kangakanani, bathumela i-helicopter bamphaphise ahambe. Ngamaminitsi angamangaki usesesibhedlela, konke sokukhona. So nguye unkulunkulu wakhe khona lokho. So nxa uvele ungakhulelanga endlini yokholo, kuzima ukuzwisisa ukwamukela lezo ezenkolo.
Phose lokugcina Baba Moyo,
bakithi imali yinhle kakhulu, kodwa ayisizo zinto zonke. Imali ayithengi impila kahle. Sengibona abantu abaningi abaphila lapha, ikakhulu abavela kwamanye amazwe, lalapha abakhona lapha bechithwa yikufuna imali, bagcine bengaphili impilo ezinhle, impilo zabo sezichithekile ngenxa yokuthi lapha akukho lokho okuthiwa i-community, engakubiza ngithi mina ubumuli, ukuba lo makhelwane othanda wena njengomuntu, engathandi inyamazana zakhe kuqala okudlula wena umuntu. So ke bakithi imali yinhle but ayithengi konke. Yilo lami lokugcina lelo, ngiyabonga.
Lo ngumfundisi uRonald Lizwe Moyo oyisizalwane seZimbabwe esihlala eKansas khonapha eMelika, exoxa ecingweni loGibbs Dube oweStudio 7. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ngokwenziwa ngabeZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe lokwenzakala edale lePhalamende leHouse of Representatives bezama ukukhetha uHouse Speaker izolo. Singekehlukani izihlobo sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Namhla iZimbabwe imanyane lamazwe omhlaba ukunanza ilanga lombalo wabakhubazeke emehlweni ele World Braille Day. Bezindala zombili izolo edale lePhalamende leMelika ele House of Representatives lapho amalunga ehluleke ukukhetha usomlomo uHouse Speaker lanxa umnumzana Kevin McCarthy webandla lamaRepublicans ubekhangelelwe ukunqoba. Ibandla leCCC lithi kubotshwe amakhansila alo eHarare amabili namhla, umnumzana Herbert Gomba omela uWard 27 lomnumzana Lovemore Makuwerere oka Ward 25. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzibamba ku www.voa.com.
Ukulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.